manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tirimo Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugorera gunyana 28/2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reZimbabwe Human Rights Association ZimRights raparura gwaro rinoratidza mamiriro akaita zvinhu munyaya dzerunyararo munyika. Vamwe varimi vorasikirwa nezvipfuyo nekuda kwekutenga chikafu chine muchetura. Mamwe madzimai anorarama nekutengesa bonde kumaruwa anoti ave kuomerwa nekuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anorwira runyararo munyika akaungana paNational Arts Gallery muBulawayo Sondorino apo Zimbabwe Human Rights Association ZimRights yakaparura gwaro rinoratidza mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzerunyararo nekodzero dzevanhu rinonzi The Broken Calabash State of Peace Report 2023-2024. Gwaro iri rinobata nyaya dzakasiyana-siyana munyika kusanganisira yegugura hundi iyo yakauraya vanhu vanodarika zviuru makumi maviri 20,000 kuMidlands neMatebeleland. Masangano akaita seUnited Nations nemamwe anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze anogara achishora nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika. Asi gurukota rezvemitemo vaZiyambi-Ziyambi vanoramba kuti munyika muri kutyorwa kodzero dzevanhu vachiti masangano aya anoudzwa zvekuita nevekunze. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vaDzikamai Bere.
Muguta reBulawayo isu seboka reZimbabwe Human Rights Association ZimRights tichitungamirirwa nema Peace Committee edu ekuMatebeleland neMasvingo takaparura gwaro regore rino rinonzi State of Peace Report rinonanganidza gore negore kuti isu senyika takamira papi nenhau yekuumba runyararo. Gwaro regore rino rinozikanwa nekuti iro The Broken Calabash The State of Peace Report.
Ndezvipi zvikurukuru zviri mugwaro iri?
Gwaro iri rinonanganidza kubudikidza nemakomiti atinoshanda nawo munzvimbo dzakasiyana siyana kuti ndezvipi zviri kutadzisa vana veZimbabwe kugara zvakanaka uye ndedzipi nzira dzatingashande tese senyika kugadzirisa matambudziko iwaya.
Vakauya kumusangano uyu ndivanani?
Vakaunganirwawo nevanhu vakawanda zvikuru vanosanganisira vamiririri vemasangano akazvimirira ega, mamembers eZimRights anobva kumatimana enyika, vemasangano maindependent commissions anorwirana anomiririra nekodzero dzevanhu, vatungamiriri vematunhu nemakomiti atinotiwo Peace Action Committees eZimRights akatungamirira basa rekunyorwa kwegwaro irori. Ini gwaro rinobuda gore negore rinoratova gore rechina akateedzana muchirongwa ichochi. Chinangwa chiri chekuti vanhu vakwanise kugarisana zvakanaka sezvinotarisirwa nebumbiro redu remutemo pasina mhirizhonga kana bongozozo.
Saka zvamakaona imi ndezvipi mutsvakurudzo yamakaita?
Zvakaonekwa izvo kuti vanhu vazhinji vari kugurumuna nemashandiro anoita ivava vanochengetedza mitemo
kune vanoona nezvekumiswa kwevanhu pamatare edzimosva. Saka zviri kutadzisa vanhu vazhinji kurarama murunyararo kana kuti murugare. Masangano akaita semapurisa chematare edzimoswa, masangano akaonekwa akakosha zvikuru mukuti vanhu vange vachirarama vakadziviririka uye vaine kudekara mumamana mavo.
Mune kurudziro here dzamunozosiya mukuenda mberi zvinozofamba sei?
Tibasa redu semasangano akazvimirira ega nderekutora mashoko aya toaendesa kunavo vane simba rekubatsira kuti marecommendations iwayo anga achifambira mberi. Isu sesangano rakazvimirira rega tine maround tables eduwo atichange tichiumba mumatima nayenyika anonyatsoongorora kuti pfungwa idzi kuti dzishandurwe dzikwanise kunge dzichiitika pane zvese zvekudiwa nevane izvi. Ndeipi roadmap yatingabude nayo?
Avo vanga vari murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vadzika maibere vari parunare muHarare. Mumwe murimi akarasikirwa nemombe dzake sere kuUmguza kumateveleland mushure mekunge dzadya chikafu chakanga chine yuria chakanga atenga kune vanogadzira kudya kwezvipfuwo vekambani yeFiveet kuBulawayo achifunga kuti ndiko kudya kwemombe kwavanosungotenga nguva dzose. Muzvare Zodwa Dhue vakaudza Studio 7 kuti vave kufambira nyaya dzemuripo pakurasikirwa uku. Kambani yeFiveet inoti iri kuita tsvakurudzo pamusoro penyaya iyi. Mumwe murimisi anobatsira veruzhinji kuBulawayo vaMandla Ngomo vakaudza Studio 7 kuti varimi vanofanira kungwarira kuchengetedza zvipfuwo zvavo zvikuru sezvo rinori regore renzara rine mafuro mashoma. VaNgomo vanoti zvipfuwo zvinosvika kumamiriyoni maviri nematatu zvinogona kufa nenzara gore rino. Hurumende inoti iri kubatsira varimi nezvekudya zvezvipfuwo mumatunhu ari kumateveleland neMidlands sezvo kuriko kwakanyanyira kuwandira nzara. Anoita zvemitambo yemafirimu kusetsa vanhu nekutaura zvekurudziro Nigel Maritinyu anozivikanwa zvakanyanya nerekuti The Slick Pastor kana kuti Nijo ari kushanya muAmerica maakaita gungano rakakokerwa nesangano reYork Magic kuTexas svondo rakapera. Vakuru vekambani yeYork Magic vakaudza Studio 7 kuti vanhu anga ari mavhu nemarara kuzoona Nigel achiita zvidavado zvake. Tabata Nigel kuti tinzwe zvizhinji nezvake.
Ndakazotumidzwa, ndingati ndakatumidzwa, ndakazotumidza mazitesa ndakushandisa akangogamuchirwa nevanhu after getting into kupinda mucomedy 2017. Ndopakatanga rwendo rwacho ipapo until now.
Zvakatanga sei izvi kuti muti ndakuda kuita zvekusekesa vanhu izvi?
So pane zvimwe zvinhu zvaunenge wangogara uchinzwa mauri kuti inini ndiri munhu akadai. Ndikasvika pana vanhu vachitaura nyaya dzavo kakawanda ndinopedzisira ndakungotaura zviri kungosekesa vanhu, zviri kuvaraidza vanhu. Asi ndichikura handina kugona kunyatsonzwisisa kana kuziva kuti chinhu chatinogona kutoita sebasa kana kutoitawo zvinenge zviri serious. So pakutanga kuzova nezvesocial media 2017 tandiri kuchechi tichigadzira musangano weEaster semayouth, ndobva tagadzira kavhidhiyo katikagadzira tichitotraya kungokurudzirawo vanhu kuya kumusangano. But kavhidhiyo kakabva katenderera kuna vanhu vakawanda. Ininiona ndatoshamuswa kuti vanhu vatonaita neizvozvo, ndikatirekai ndizame futi zvinhu. Tikawana same result iyoyo. Saka ndopa ndakabva ndatongoti izvi zvinhu ndinogona kupota ndichizviita but ndandichitoriwo kuchikoro hangu ndichita degree rangu reengineering time iyoyo. Saka on the side na ndangotanga kuita izvozvo, tagadzira page paFacebook, tagadzira account paYouTube, takungoita tichingodaro tichingoita kuri kungofara kungonakidzwa zvisina kana pfungwa yekuti mangwana ringazoita basa.
Inoronde. Iwe, wandifundutsira, waita degree engineering.
Yes, electronic engineering.
Wakomani. Kwa vanhu zvavanofunga kuti vanhu vemafirimu nemadrama nemaskita aya, zvechirombe-rombe nemagitare, mune makatoenda kuchikoroka vakomani.
Tenitaka mbonyeze dzirawo kuti zvidzambichana.
Saka manje, vabereki, hama, shamwari, vakati kudii, vachiona mukomana achiti kwanomboenda kuchikoro, achitoita degree rake, asi uko akuita zvekunge zvekuekta-ekta. Chii, vakati kudii nazvezvi?
Saka maitiro andakazviita, akaita kuti ndisanetseke stereki, zvisakonzere mutauro ndekuti chekutanga chikoro handakumbobvira ndasiya. Inini chikoro changu ndaingozviitira ndakanyarara. Vachionawo havo zvandirikuposta-posta vachingoti munhu arikunakidza. Chikoro arikungoenda. Then pandakapedza chikoro ndanga ndakutoita kakuona kuti zvandirikuita izvi kai zvinenge zvine pfundzo izvi. Asi handina kumbobvira ndakaita iri announcement zvakare kuti saka ino varume hama handisina zvimwe zvandichaita. Ndakutosimbira neizvozvizvi.
Vakangoona zvaakuitika.
Kusvikirawo munongoziva kuti vabereki vedu pai pavanombotityira nekuda kutirambidza. Ndakazodzidza kuti hakusi kutivenga. Asi kunenge kuri kuti dzimwe nguva ari kutraya kufunga zvavanoona kunge ndo zvakatinakira. Saka pavakatoona kuti munhu ari kutowana chouviri anenge atozomboshedzwawo kakati abhadhirwa kamari, atitumirawo kamari. Havana kuzombobvunza kuti saka basa uchiri kutsvaga here iwe. No, maitikiro azvakatomboita iwayo.
Irwendo. Ngatichitarisai iro svondo ratiri kubuda iri. Timu rangu rese ndiri kungoona riri kungoposta-posta vamwe vakati makaita seiko vanhu kuTexas baba?
Takangosangana tikatandara ngoma. Takangosangana tikatandara and zvechokwadi ya takava nemutambo muhombe. It was a very very big successful show. And tisingangoverengi chete nyaya yehuwandu hwevanhu vakauya. Kunyangwe mufaro wangu wangu uri pakati pevanhu zvisinei kuti ininiwo ndazoperforma zvakaita sei but just the fellowship yanga iri pakati pehama.
Vanoda kuona izvi zvamunoita izvi pasara munoita mabata YouTube pano tombokonai kumafacebook nekumwe kumwe kwakasiyana siyana vanokuwanai kupi?
Right, saka vakangotsvaga kuti The Flick Pastor whether paFacebook, paInstagram, paX, imbonzi Twitter, paYouTube, vanowana basa iroro. So even vanenge vachida kuti contacta for business, vanokwanisa kushandisa futi maplatforms iwayo, mamessages edu, we do our best to make sure kuti pazuva taresponda munhu wese atumira message atitsvaga, haruda kutibata for any kind of work.
Uyo ange ari Nigel Maritinyu, anozivikanwa zvakanyanya nerekuti The Slick Pastor, kana kuti Nijo, ari parunare kuTexas neStudio 7. Mamwe madzimai anorarama nekutengesa bonde kumaruwa mudunhu reMashonaland Central, anoti kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzeupfumi nekutadza kukohwa zvakanaka pavarimi kwave kupa kuti basa ridzikire. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mamwe madzimai aya anoti varume vave kutadza kubhadhara mari yavanotarisira inove madhora ekuAmerica mashanu kana kuti $5 pakufadzana kwenguva pfupi uye madhora makumi maviri kana kuti $20 kana kupfuura vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vanoti nguva yakare varume vaibhadhara pasina kana kuchema-chema izvo zvaiita kuti vawane mari yekuzviriritira nevana vavo. Mumwe mudzimai ane makore makumi maviri nemashanu anoda kuzivikanwa nezita rekuti madzimai anoti varume vave kuda kubhadhara dhora rekuAmerica rimwe chete kana maviri panguva pfupi.
Haishanyanyobuda semabudiro aita kare. Ari kana ari mangwe mafluz ndoda kuti mvuri muno makagara mafluz.
Madzimai vanoti zvinhu zvaoma zvekuti nguva zhinji vamwe varume vari kutadza kubhadhara kana mari shoma yacho. Mumwe anozivikanwa nerebasa rekuti manjenjenje ane makore makumi maviri nerimwe anoti paakatanga zvechipambi aimbowana madhora makumi matatu pazuva asi iko zvino ave kutatarika kuwana kana madhora gumi chaiwo pazuva. Kushomeka kwevarume vari kubhadhara bonde kwave kuisa utano hwemamwe madzimai munjodzi sezvo vamwe varume vanenge vachida bonde risina kudzivirirwa nemari yakawanda. Mumwe mudzimai wekushamba ati anoda kuzivikanwa nekuti amai Tanaka anotsanangura. Vachiwo dzimwe nguva vanobirwa. Chirongwa ichi chinokurudzirawo kuti madzimai anotengesa bonde aongororwe ropa pamwe nezvirwere zvepabonde. Vanowanikwa vaine utachiwana hweHIV vanobva vapinzwa muchirongwa chekurapwa. Mukuru weNAC mudunhu reMazowe kumashonaland central Muzvari Mesi Madhombo vanoti basa rekutengesa bonde pane nguva yekuti rinenge ririsabhadhare nekudaro vanodzidzisa madzimai aya mabasa emaoko.
Vamwe tinotaudza tauenda kubvava kuzvidzidzira takura tive tine mazai usi usati wakeka uchitengesa mazai usati wakeka uchitengesa chiairtime hauite desperate because some of them vanosvika padesperate chemekuti vanoti dola for two because usikuo anongokeka nditi ari kufunga kuti mangwana mwana anoda kuti arida kudya chingwa but handina kana dhora ungatoyezvenikuibatanidzai dhora muitete mumwe but kana uitaidazvikindeyao ida kutengesa mazai tine vanhu vaakuti inina
mumwe akabatsirwa nechirongwa cheNAC ndimuzvare muchaneta anoti aita bonde risina kudzivirirwa. Zvekushambadzira zvepabonde kana kuti soliciting kana kupa vanhu imba yekuita zvepabonde kana kuti brothel hazvisi pamutemo sekutaura kwegweta rinorwira kodzero dzevanhu zvikuru madzimai amai Sepi Ndlovu.
Torambidzwa nemutemo weZimbabwe Chitori Express kana kuti Chitori Direct inorambidza kunonzi kukwevesaita kwekuti unonyatso uchibuda pachena kuti nendiidaibhuda kuti mira pastreet uchiita zvezvavanoita zvekuvhura mabhachi kana kuti zvezvavanoita zvekutengesa zviri pachena ndo zvinorambidza inonzi story sighting yayo. Sighting nekuita zvemabrothels zvokuti une imba or something zviri kushandiswa nemasex workers for their work izvozvo zvinorambidzwa ndozvo zvakarambidzwa zviri express.
Uye yave mhosva inoendesa munhu kujeri kuita zvepabonde nemusikana asati asvika makore gumi nemasere zvisinei nekuti anenge abvuma here. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Audrey Mupfumbu avo vanoda kuzikanwa nezita rekuti Gogo Chihelele vanova chizvarwa cheZimbabwe chinogara imo muno muAmerica kuPennsylvania asi parizvino zvino vari kuvaka muzinda wavo kumusha wavanoti vachada kuzonozorora kana vachinge vaenda pamujirandigere. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu Gogo Chihelele. Mungatitsananguriro kuti zvakamira sei pane zvirongwa zvamuri kuita kumusha kuZimbabwe.
Ndakauya 2000 ndaifarira kuona kubudirira kwakanga kwaita baba vangu. Baba vangu vakanga vari munhu aigona kuchengetedza mari. Ini ndikati nerimwe zuva mari akandikomborera ndodawo kuita sepasvika baba vangu. Saka pandakaona kamukana kekuya kuAmerica ndakatanga kudzidzira kuchengeta mari zvikuru sei kuita maatinoti pachirungu maround. Ndoandakatanga kuita ndo mamwe akandibatsira.
Pari zvino makavaka kupi uyezve zvamira sei?
Ndakatanga kuvaka imba kunonzi kuTenwell. Ndokwandaiti kana ndichinge ndachembera ndichanogara. Asi zhira yacho yekusvika pamba rodhi yacho yanga yakaipa zvekuti ndakati ndachembera ndingakwanisa kudriva pakadai. Zeni pane mushamwari yangu ainzi Omi akanga apedzawo kuvaka yake imba pandakapedza kuTenwell. Achibva ati Audrey ini ndakuvaka futi imba yati shamwari tachembera. Zvanga iwe ndiwachembera asi ini ndikuvaka imwe. Zvakandipa shungu yekuti ndivake futi imwe. But nemakore andakanga ndanawo ndakanga ndabva kutena 6 years ndikati shuwa ndingazvigona. Asi nekuda kweshamwari yangu inonzi Omi akandita kuti ndizvikwanise nekunamata zvese pamwe.
Makawanikwa muchitenga nzvimbo yekuvaka kupi uyezve zvazviri nyore here kuti muvake kuZimbabwe imi muri kuno kuAmerica?
Pakutenga tendi ndopakanyanya kutora time yakareba. Ndaide ndakavaka imba ndakaipedza kare. Zvakanditorera makore anoita matatu ndichitsvaka kwekuti ndivakire nekuti ndaiti ndikawana kwandawana tendi ndiri umwe mwana wangu aibva ati mama mosimbosi sekuru vaingada kuti mugare ikoko. Sekuru vaigara kuGlendon uku kwamawana uku handikufariri. Saka ndine vanhu vatatu vandoda kunyanyotenda vandinonyanya kuda kutenda zvikuru kunoti Mr. and Mrs. Kelvin Masquela ndiye umwe aindibatsira kutsvaka mastendi neumwe anonzi Teach Mulambo navagwiza vanhu 3 ivavava ndo vaindibatsira kutsvaka mastendi. Vaiti umwe wavo akatanga kuenda ndiKelvin nemudzimai wake vofarira tendi kwechiti Teach ende unoona kuti kwafarirwa kwakanaka here. Teach oti haakuiti. Vagwiza vaizoenda vobvuma kuti zvinoita saka kuti vawirira nevari 3 ndo zvakatora makore matatu.
Zvadaro zvakazotora nguva yakareba sei kuti muvaki
tendi? Ndakazoiwana kunonzi kushawasha Hills 2021 April. But tendi iyi yaidhura yaita 65,000 inini cash ndakanga ndine 35,000 ndikati kumanje imwe 30,000 ndichaiwanepi. Ndopandoda kuti kuita kwamwari kunoshamisa. Ndakaenda kubhengi ndichida 30,000 bhengi rikandinyima rikandipti tokupa 15,000 ndikazokumbira umwe mukadzi ndiakazondipa imwe 15,000 ichibva yakwana mari.
Tinoona makarindimura aiwa imba yakanaka chaizvo asi panga pasina here zvokubirwa kana zvimwe zvakadaro?
Ipapo ndopandoda kutenda mwari ndokuzi vakawanda vanondudza kuti ndakabirwa ndakabirwa. Ava vagwiza vakandi batsira kuvaka imba ndivo vakatanga kundibatsira yeTenwell. Ipapo ndimbotaura zvishoma mai vangu vakanga vandiwanira stand kuTenwell. Paita makore 10 ndisina chandaita vakati mwana wangu oda kuti ndifere usina kuvaka imba. Ndikati mama vanhu vari kubirwa mari saka inini ndotya kuti ndichabirwa mari. Zvikanzi alright ndoda kuti ndikupe munhu achakubatsira kuvaka imba iyeye munhu kana aramba then woregera. Ndikati ndiani? Zvikanzi murume anoitwa vagwiza. Vagwiza ava vakaroora munin'ina wangu ndibamunini vangu ndiva ndavataura navo. Vagwiza vakabvuma vachibva vandivakira imba yekuTenwell. Ikapera yapera ndaona kuti kune makomba road aiti ndikazoaprocha 2021 tazowana sei. Ndasaka mukwanisa here kuvaka futi iyi? Vakati aiwa ndinokwanisa. Vakatanga kundivakira yapera pasina kana 3 years.
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington.
Yasvika nguva yekupinda muchirongwa Upenyu Hwedu Our Lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu namambo Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin mudunhu reMashonaland Central muhurukuro yatiri kutarisa nzira dzavanoshandisa dzekukumbirana dzomvura kuna Mustiki. Munoreva here kuti kana dai makaita chivanhu ichochi ichinokunda iyo ana El Nino nekushanduka kwemamiriro ekunze uko?
Kune dzakanyanya kana kukumbira mvura notora hwai yema hwai chena kudzigadzira.
Nzira dzechirungu dzatinoonawo dzekunaisa mvura yavanoti muchirungu cloud seeding zvinhu zvamunoteverawo here sevanhu vatema?
Hatiikusora asi kana makatarisa nyika yeZimbabwe ingedengani dzingati dzobva uko enda uko dzichiputisa makore yangatoti nzvimbo nenzvimbo yekuputisa makore ipakutonaya asi tiri kutaurira zvekuti madzimambo mashanu ari mudunhu eMount Darwin district maCentral akaita mukorera uyu nepake nepake mukomberanwa chomatomo zvikuru tichiteya mvura mvura inonaya.
Zvamungakurudzirawo vana veZimbabwe kuti vasabata zvinogona kunge zvichitarisawo kunaya kwemvura nekuti tinonzwawo kuti vanhu vakabata-bata mvura inogona kusanaya?
Tinokurudzira vana veZimbabwe kunyanyisa kudunhu vandotungamirira kuti ngavarege kuenda makomo matokumbira mvura lachinochomekera mireza mitsvuku. Mune midzimu yedu, mune mhondoro dzedu, mune madekeswa atikateya nehari dzatikateya nekuti igago rakapera hari dzatikateya makomo dzatinoita kuti kunaise mvura tinenge takadzikidibira pasi dzakakwidibira nomuromo izvozvi kupera kwemasvondo maviri takune dzikudubura idzodzo kusvikira mvura iratikuzoteyapinda muzihari idzodzo. Saka tokurudzira vanhu kuti vapfeke muchivanhu chedu varege kupinda munzvimbo dzavatisa kuzvatende totiwo vanonamata hongu vane kodzero dzavo dzekunamata ngavarege kuenda vachikanganisa midzimu yedu nemasvikiro edu nemhondo dzedu mumakomo matinenge takateya chivanhu chedu. Izvozvo zvinozorandirwa nekuti mumakomo ndomune atotera mvura uyezve tikurudzirawo kuti pasatemwe-temwe miti yakanyanya yatibatsirwa nechiforest pressure yanyanyisa miti inoita kuti mvura ichitike.
Dzimwe nzira dzakumbira nadzo mvura kunze kwekubika doro ndedzipi Changamire?
Kune vedzisonde vanengati vemachechi vane pavo pavanoitawo napo sekukumbira mvura napo asi unongozivawo kubvira nakare mvura inotetserwa bondoro dzinogona kuiwawo nemachiradhe nezvambwa zvekudya kuna mambo ndotakura ndoenda nazvo mudendemaro tonosiya imomo ii nzira yekuti tonokumbira nayo mvura. Asi zvinhu izvozvo zvinenge zvakaitwa namashizha matatu nemuhacha.
Topeta hedu chirongwa Changamire Nembire, doro ramabika iri ko pakuzorinwa apa vechidiki vanouyawo here vachizosangana nevechikuru ava kunwa doro iri?
Kwete tine mizera yatinotokoka kuti taakuenda kunonwa doro riye nevanhu vanenge vachiridya ngoma asi tichikumbira mvura iyoyo ndomizera yacho. Mvura inotokumbirwa nengoma inenge dzichiridzwa ipapa kwete nevana vadiki vanhu vabvazera.
Manga makateerera kuhurukuro yataita namambo Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ngela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 28 kuMpandula 2024 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Inkomo sezicuba njalo azinamadlelo ngoba vele izulu alinanga kahle. Sibhekane nobunzima obukhulu.
Kufa inkomo eziningi emathebeleni South.
Yangena ekhaya ezifayeni zibambele phakathi amazinyane eswayeni. Azi yahlupha kakhulu imbuzi sesiphele lezimbuzi. Singakwazi ukuthi kube singancediseka sayo sasukwayo.
Yakhuphuka inani lababulawa ngumkhuhlane wengqondo eZimbabwe abacina bezibulala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zematopo zithi izifuyo ezinengi sezisifa ngenxa yokuswelakala kwamanzi lamadlelo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Izakhamizi ezikhulume lomsakazo weStudio 7 zithi inkomo eziningi zibanjelwa emadamu zidinga amanzi, kuthi njalo ezinye zifa ngenxa yokuswelakala kwamadlelo. Umnumzana Matthew Sibanda ngomunye wabalimi ababhekane lodubo lolu.
Imbele lotshani manje abantu abaningi sebethathe i-advantage yokuba ushoda ukudla ngakanjani indawo eziningi. Liqale emalangeni eliyi-$2 lakhuphuka la ku-$2.50. Lakhuphuka sele ku-$3, abanye vele sebetshaja $4 ibhele lotshani. So ke sokusimela njengama-farmers.
Unkosikazi Sithembile Dube ohlala emabonyane eKezi ukusimo esifanayo.
Inkomo sezicuba njalo azilamadlelo ngoba vele izulu alinanga kahle. Sibhekane nobunzima obukhulu.
Banengi abantu ababecabanga ukuba uhulumende uzabathengela ukudla kwenkomo okwamanje abakatholi lutho eKezi. Induna uMayengeni Fuyane uthi sibi kakhulu isimo sezifuyo esigabeni sakhe.
Eminyakeni ophelileyo 23-24 uhulumende wasazisa wasicebisa ukuthi kuzawuba lendlala. Yaba khona indlala sakhangele ukuthi sizathola ukudla kwezifuyo, kodwa ukudla qha indlala be. So siphakathi kwenkulu indlala, asilathemba lokuthi kuyathi siyahle ukuthi semba lezinkomo elizibona ziyabe zikhona yini. Idamu leli njengoba lilibona akuseyilo damu sekulichibi. Lalo leli chibi leli esiyibona ngemuva lapha akuwona amanzi agcwelela ludaka. So ezinye inkomo seziyaqala ukuthi zibanjelwe kathesi. So yilo hlupho esiphakathi walo khonapha ematopo ngesifuyo sakithi. Angikhulumi-ke ngendlala yabantu.
Isakhamuzi sematopo unkosikazi Nolwazi Ndlovu uthi sokugcwele amathambo enkomo emadlelweni lemadamu.
Iningi lezakhamizi alisalandeli ukuyabutha izifuyo ezithubela egangeni. Abanye bazibona sezivele sezibola ngoba zingawa ziswela ozivusayo zize zibole. Abanikazi belokhe bethi zidla amahlamvu zona sezifile.
Abehluleka ukuzithengela ukudla kwenkomo bazibona zisifa phambi kwabo kungelanto abangayenza. Unkosikazi Sipho Ndlovu uthi usefelwe zinkomo eziyisithupha.
Kube komile inkomo sezibharela sezibanja ziyathunda lesingeni lokwesaleka akusela nto eyihle. Isimo sesisibi kakhulu.
Ingcwethi yezifuyo kugatsha lwezokulima olwe-agritex umnumzana Zondani Muchema uthi inkomo ezedlula inkulungwane ezine 4172 sezibulewe yindlala ikakhulu esigabeni seGwanda lapho osokucube ezedlula inkulungwane ezimbili 2071. Ngimele iStudio 7 isematopo ngingu Anastasia Ndlovu.
Yakala izakhamizi ezilondoloza izihlobo ezilomkhuhlane wengqondo ikakhulu labo abathatha izidakamizwa. Inhlanganiso ezibona ngezempila kahle lazo zithi seliqonge kakhulu inani labangaphilanga engqondweni abacina bezibulala. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Omunye wabagcine indodana yeleminyaka yokuzalwa engamachumi amane lomkhuhlane wengqondo ngomnumzana Pose yangaphi ohlala eVictoria Falls. Indodana yakhe le etshaye isihlobo imiswe emthethwandaba ngomvulo yagwetshwa ukuba iyelaliswa emlondolozi Psychiatric Institute. Usiyangaphi olandisele iStudio 7 udaba lolu yewohloza enyembezi uthi sebemazi emthethwandaba ngodaba lwendodana yakhe.
Ngicela uhulumende abuye esengcono mina agree whatever they do to him.
Ngemva kokugwetshwa kwendodana kaSiyangaphi sixoxe loMamangala unkosikazi nomchele Sibanda ongumza wakhe.
Waqalisa kanjani impama? After that wathatha ibroom nansi ibroom yankomo wanjala ngayo ngaphi emuva wasedinga ihlobo esabala ngikhona lanje wekungamlangani.
Umanji umnumzana Gift Manyika ngelanga linye wathi kumele kuvalelwe emlondolozi Psychiatric Institute abanye njalo ababili abagula ingqondo. Umnumzana Bekumuzi Sikhosana owake waba kusimo esifanayo njalo sowabuyela ezifundweni zakhe zekolitshini yemfundo ephezulu uthi izidakamizwa waqala ukuzithatha kobulawayo ngenxa yokuhlukuluzwa ngekhaya. Ujaha lo wahlengwa ngabanye ezama ukuzibulala. Udokotela Fungai Musinami uhola isabelo sewange ngaphansi kohlangothi lukahulumende lwezempilakahle uthi bakhathazekile ngezinga abantu abagula ngalo ingqondo okuphetha ngokuzibulala.
There is a lot of mental health
Sicele njalo unkosikazi Rufaro Nyakwende owenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network ukuba sichazele imbangela yohlupho lolu.
A lot of people living below the poverty datum line.
Kuphele lethu sathola ukuba abaningi bayazibulala ngemva kokungena kudepression. Abanye njalo bayazidakisa ngenxa yesimo sobulukhuni bomnotho.
Inhlanganiso yamazwe omhlaba eWorld Health Organization bemanyane lohulumende weZimbabwe kuphenyo lomnyaka ophelileyo baveza ukukhathazeka kakhulu ngezinga lokufa lokuzibulala kwabantu elizweni leli okugoqela abafundi. Uphenyo lolu lwaveza ukuba abantu abayisilinganiso sokufika phose okubili ekhulwini 1.8% bafa ngokuzibulala. Impumela le iveza ukuba ilizwe leli lidinga imali edlula izigidi ezingamakhulu amahlanu zamadola emelika 518 miliyoni eyokulwisana lenhlupho zomkhuhlane wengqondo. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Lamlela ndwandwe.
Izakhamizi zeGaranyemba zitha sabukuthi ubuthongo ngenxa yalezi ndwangu lenkawu okubikwa zihamba lebusuku zidinga okokudla. Unkosikazi Sibusisiwe Ndlovu odlale edamu leMshandira uthi sebephelelwe zimbuzi ngenxa yenyamazana lezi.
Silohlupho kakhulu ngendwangu, ngikhuluma nje mina ngangilamazinyana ayi-10 ngisalela amazinyana ayi-2. Namhla ekuseni ngikhuluma nje ngithiye vele zikhona okuthi ngizigijimise ukuthi engxa ngikhuluma nje ngiyathola vele zingeni. Ziyangena ekhaya eziswayeni zibambele phakathi amazinyana eswayeni. Ziyahlupha kakhulu imbuzi seziphelelwe zimbuzi, ingakwazi ukuthi kube singancediseka hayi sasukwayo.
Umnumzana Fakazi Sipindi owevillage 1 eMawane laye uthi indwangu sezibaqedele izifuyo njalo bazalima nzima lonyaka xa zilokhu zibhekane lendlala.
ezibayeni noma lisekhaya ziyangena zithatha amazinyani okuthi vele asisafuya ngalokufuya izindwangu seziqedile izifuyo zethu. And lonyaka ukhanya umumo umumbi isibili ngoba indwangu lonyaka amabhankali izihlahla zamabhankali ingcoza ziyasubula ukuthi lezi zihlahla lazo seziphelile ngenxa yendwangu. Kutsho ukuthi vele lokulima ngendlela eziyenza ngazo lonyaka sisoze sikwanisele ukulima. So besifisa ukuthi ngabe siyancediswa ngezindwangu lezi.
Unkosikazi Margaret Ndlovu ohlala koboshi uthi sezingena lezindlini lezinyamazana zeganga zidinga okokudla.
Asuke ishoko sho indwangu ziyahlupha konke iganga. Kuyangena lezindlini kuwone uthole kuwone kwawona wona izinto nemvuzo sesithelele izinto.
Uthobhuku eMatawa umnumzana Caleb Swanda uthi zithole nzima izakhamizi nendwangu lezi.
Siyakudala sikulade kwathi ngithi angayihambe busuku kanti ziyahamba lebusuku. Ngibele wathi ulele uzinguze isikhali swena.
Ukansila weGaranyemba mnumzana Miklas Ndlovu uthi ngaphandle kwendwangu lenkawu isingizi lazo zihlasele inkukhu.
Amapurwa nenkukhu seziqedile zisuka khona egangeni zizodinga ukudla kha lapha emakhaya ngoba yikho sokungcunyana kubonakala okuzinkukhu kugijima egangeni akusela lutho. Indwangu lazo akusela mtshwankela akusela mnyiya akuselani okwazi sezinyenya zingabona kuthulisile ubukhokho obukhona vele ziyathatha zithiye lutho sezifidla le mbuzi okumane esakhona apha ewadini yami eGaranyemba lapha angiye ngaze ngakhuluma sibili labe National Parks sithi ngababuya bazotshaya indwangu ngoba akusela zinyani.
Imizamo yokukhulumisana lababona ngokulondolozwa kwenyamazana zendle iyehlule edolobheni leGwanda lakho izakhamizi zithole nzima ngendwangu ezingene zokudla. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiseGaranyemba ngi-Alfred Sube.
Okwamanje silesizwe ukwethulwe ngusithandekile Mhlanga kuhlelo lwesifazane.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sexoxa lo Nkosazana Ntombi Zodwa Khumalo, ukansela ka ward 23 wobulawayo njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle ukulo umanisipala. Sicubungula ukuphathelane lomkhuhlane wengqondo.
Uhlelo lokuqeqetshisa amakhansila esifazane ngezempila kahle yengqondo, mental health, lwaba luhlelo oluhle kakhulu olwaveza izinto ezithile ezazingananzelelekile ukubana ziyaphambanisa impila kahle yengqondo lezinye ezenzakalayo kodwa zithathwa mahlayana zingananzelelwa ukubana lukhona uhlupho olwabe selusukelwa khulela umcabango olubangela lezo zinto eziyabe zisenzakala ngokuhamba kwesikhathi kibomama. Bananzelela-ke ukubana abantu abangomama balemisebenzi eminingi okufanele bayenze emakhaya njengokwesiko lethu abantu abansundu, kube kanti lanxa besenza leyo msebenzi kukhangelelwe njalo ukubana langapha kulezi zigaba sebezimele kufanele benze imisebenzi ngendlela epheleleyo eza kufanana labesilisa abenza imisebenzi leyo kumawadi bengama-councillors. Okunye kokunanzelelwayo kubana njengabantu abangomama zinenye izinto ezisuka zisenze sizeyise kakhulu. Amathuba esikolweni kazangalingani lamathuba abanengi abantu besilisa. Phakathi kwemizi siyananzeleka kubana indaba ezinenge zokuhlukuluzeka abantu abangomama labantu abangamantombazana baphakathi kwazo. Konke khona lokhu kuyakhulela umcabango kwehlise lezinga lokusebenza komuntu ongumama. Njalo okunye okwenza ukubana lolu hlelo luze kubomama iWomen's Institute for Leadership Development iWILD inhlanganiso evele ikhangele ukuthuthukisa omama kwezobukhokheli. Ubuningi bemsebenzi bodwa buyadinga ukuthi umuntu afunde ukubana angahlela njani isikhathi sakhe ukwenzela ukuthi abe laso isikhathi sokuphumula, abe laso isikhathi sokuba lemuli, abe laso isikhathi sokuthi abe lomphakathi. Konke lokhu kwacetshiswa kakhulu nxa sasifunda ngempila kahle yengqondo.
Ulwazi elaluthola kulolu hlelo lizalwabela abanye na kumbe lwalungo lwamakhansila kuphela?
Luhlelo okukhangelale ubana silehlise luye ezigabeni zethu sincedisana labanye abaqeqetshileyo kwezempila kahle
kunhlangothi ezijiyeneyo sesike saba lalo-ke uhlelo kuwa 23 olokuhlomisa omama abazimele bodwa bekhangele imuli zabo bebodwa kanye labafelokazi. Uhlelo lolo silenze sihlangene labezenkolo lube luhlelo oluhle kakhulu oluncedisa omama ukuthi benelise ukuveza okungaphakathi okunye bebesehluleka ukuthi bakuveze okubalimazayo osokuze kwabanika mhlawumbe lemikhuhlane etshiyeneyo ngenxa yokuthwala imithwalo besehluleka ukuthi bangayevezela bani njalo bengakwazi ukubana zikhona njalo izindlela okufanele ukuthi bazisebenzise ukuze bethule yonale imithwalo. Futhi ngitho lasendabeni zamacansini okugcina kwesinye isikhathi kubangele imikhuhlane yengulamakhwa, kubangelwe imikhuhlane yengculaza, kubangele njalo ukuthi omama bathole abantwana abangelampila kahle enhle. Konke lokhu kuyabahlukuluza omama emicabangweni yabo. Ngakho-ke kubalulekile ukubana lolu hlelo lwehle luye ezigabeni zonke lugoqela njalo labantwana abangamantombazana. Kodwa singachiyi phandle abantwana abangabafana, singachiyi phandle abesilisa kulolu hlelo. Kodwa umahluko yokubana kubomama izinga lisuka libe phezulu kakhulu lokuhlukuluzeka. Lanxa sisiya ezibhedlela ezikhona lapha kulegcinwa khona lokwelatshwa khona abalemikhuhlane yengqondo, siza kunanzelela ukubana omama baningi okwedlula obaba. Lanxa sikhangela labo abachwayisisayo, siza kunanzelela ukubana imikhuhlane yengqondo iyanda kakhulu kibomama okwedlula kwabesilisa. Ngiyabonga.
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Ntombi Zodwa Khumalo, ukhansila kaward 23 koBulawayo, njalo ingumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle kulo umanisipala. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kweziphathelane labesifazana. Ilami usithandekile Mhlanga, ikhona pha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu sithandekile Mhlanga ungadinelwa kusasa. Sonke isikhathi sohlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba sizontukamela ikhomo. Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Namhlanje sixoxa ngodaba lwezinduna eziphiwe izimota ezintsha ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Abanye bathi uhulumende ubemele asebenzise limali ukulwisana lendlala. Sixhume umkhokheli wezinduna umnumzana Mtshane Khumalo.
Into ekhalise ngama-2004 ukuthi izinduna zinikwe izimota kumbe zithengelwe izimota every 5 years ukwenzela ukuthi bahambise kakahle imisebenzi wabo endaweni zabo. Kodwa okweminyaka yonke le benikwa izimota lezi masezikwanisimla kemhlanu. Kuvele abantu bayakhalaza ukuthi kule ndlala kulalokhu nalokhu. Kodwa ngezinye izimota ezinikwa ama-ministers, ama-MP nabobani zabakhalaza ukuthi indaba labo benikwa kule ndlala kumbe kulani. Kodwa-ke into eqakathekileyo ngazo izimota lezi ngezokuthi umsebenzi wabo ube lula nxa behamba ezindaweni zabo abazivusayo. Hhayi kukhalaza kuvele kuba khona phosi iminyaka yonke nxa ngabenikwa, ngoba lezi abazinikwe khathesi nezazifilele ngomarch. Ngizakhumbula ukuthi ngomarch kwase kunika imoto ezazinye zika-2018 sezikwanisa iminyaka emhlanu. Kwasilela-ke khathesi besebegcwalisa ukuthi bonke benene imota zabo zolezo ezazise zikwanisa iminyaka emhlanu.
Nxa seliphiwa ezinye izimota, leyana eyakudala uyayithatha uhulumende kumbe iqhubeka ingeyakho futhi?
Hayi, kayithathi. Ngoba izimota lezi ziyabhadalelwa yizo izinduna ngaphandle kweminyaka le eyakhathesi ezika-29 yizo ezilokhu ezingakabhadalelwa. But njengoba ngitshilo ukuthi kwaqalisa ngo-2004 asomota upo kuthiwa ziyanikwa babezibhadalele isikhathisonke lezi kodwa lezi ezinga-2018 azikabhadalelwa isikweletu sakhona ngenxa yokuwa kwemali inflation yona le ekhona.
Kulapho-ke okule ndaba babakhumalo abanye abakhala ngayo bathi yebo liyazibhadalela kodwa imali ebhadalwayo incane okokuthi kayithengi imota. Ngisho lama MPs babuye bathi njalo vele abanengi izinduna ngisho laba ama MP kalibhadali leyo mali onga ngokuthi uhulumende imali kaZulu yiyo emotshwayo lapho edlaliswayo.
Angazange ngisho ukuthi imali edlaliswayo, izinduna zinemisebenzi eminingi ezindaweni zayo. Ama-MP anomsebenzi omningi ezindaweni zabo, bayadinga ukuhamba ukuhambisa into yokuhambisa. Njalo imigwaqo njengoba khe sizimota zakhona eziningi zakhona ngama-issues la, imigwaqo yakhona kayihambeki. Ungathenga imota engayo enjengama-issues ayiqedi nje leminyaka emibili ingafani. So hayi, ngazange ngitho ukuthi imali edlaliswayo. Plus lezi mota zithengwa ngemali sibili every ten imota ngaphandle kokuthi ababhadali i-duty. Yikho lapho uhulumende lapho ezithengwa khona abamzwela khona ukuthi hayi, sizakunika izimota lezi ungabhadalanga i-duty, kodwa hayi bazizimota ezithengwa zibili.
Kulabo abathi izimota lezi imali esebenzileyo nga isetshenziswe ukuthengela abantu abalambayo ukudla, ungathini kubo?
Angazi, kodwa okolonyaka onalo umnyaka lanxa obungumnyaka omubi kangaka, kodwa iqiniso elipheleleyo lapho esihlezi khona emakhaya, uhulumende uzamile lo nyaka okudlula yonke esake sibe layo eyenzala. Ngakhona ngapha kuhlangothi lolo lwe-welfare nakuhlangothi lwethu lwesiphala semposi nje ngisho labathi ijunde ramambo, uzamile uhulumende ukuthi njoba lungazange kube lesiphala senkosi alethe futhi ukudla ngezinduna ukuthi zinike abantu babo laba abangaholiyo kulolu hlelo oluvele lulunkulu lokuhola. Lo nyaka sikuthi abantu abaningi batholile ukudla okwedlula iminyaka eminingi esasibele ndlala ngayo.
Lolo bekuluhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Sixoxa lomholi wezinduna umnumzana Mtshana Khumalo. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo. Uhlelo abacuki bethu liviki sihamba leqembu likamaskandi elizibizwa ngokuthi abafana bakwaBhoro. Leli qembu liphuma esilobela kodwa licula likwele South Africa. Nangu umkhokheli walo uMduduzi Ncube exoxa lo Ntungamile Nkomo weStudio 7.
Abanye bamazi ukuthi ngo-bright ngisebenzele enye indoda abayaziyo futhi umfanami abamaziyo bamazi ngo-Dominic. Sicale ukucula ingoma zethu sesiphushile seziyi-6.
Ngikutshela ke laba bambambeleyo la intanje, hamba naye nje wo uyiphethe. Tenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngisegoli njengamanje ngisegoli vini igoli kwengkhona ngikhuluma njengamanje ngisegoli sochiya amanumber ami lana 06 82 7 43 57 0 izinamba ngitholakala khona kuWhatsapp lezi intanethi ziyatholakala ingoma zethu eziyi-4 ziyatholakala khona umsebenzi omutsha sekhipheni kwa-87
abalandeli ubatshiyela wapha mashi
ngizohlala ngisukinikeza into ezijabulisayo njalo iy'nsuku zonke even emcimbini uma ukhona umcimbi ngiyayithanda futhi ngiyayijabulela uma uthi yabakhona ukuthi imicimbi sidlale ngiyakujabulela kakhulu mkhulu okuzayo and sazonijabulisa kakhulu
ngakuhlukana izihlobo sikhangela ezinye iindaba ezibezigokela. Kufa inkomo ezinengi emadolobheni South. Liyakhuphuka inani lababulawayo ngumkhuhlane wengqondo eZimbabwe. Olivalelisayo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilani.
Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.